Vachitaura pamusangano weparamende wekuzeya budget regore rinouya, vanhuwe vati kukura kwehupfumi uku kuchatsigirwa nemabasa ekurima, asi vati kuti zviitike, nyika inofanira kuwana mvura yakawanda, izvo zvinove zviri kutarisirwa nevanoona nezvemamiriro ekunze.
One is a good rainy season. That we need a good rainy season. Number two, we need to continue.
Tinoda mwaka une mvura yakawanda uye tinofanira kuisa mari yakawanda muzvivakwa nezvimwe. Kutengesa zvinhu zvakawanda kunze kwenyika pamwe nekuona kuti denda reCOVID-19 harirambe richipararira.
Vatiwo zvirongwa zvakaita sepfumvudza nezvirongwa zvemadiridziro matunhu akawanda munyika. Ndizvo zvichasimudzira mabasa ekurima gore rinouya, asi vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vati havabvumirani nemaonero avanwuve vachiti kuti mabasa ekurima abudirire. Vanhu vanofanira kuwana mbeu nemafotereza zvakachipa, vachiti zvirongwa zvakaita sepfumvudza chete hazvibatsiri kana pasina zvekushandisa.
Kana pasina fertilizer, pasina masiza acho, I don't think it's fair to expect 7.4% growth in GDP because of the growth in agriculture.
Vanwe vati mubudget ravo regore rinouya vachatsigira maindustry zvakanyanya, asi vakasimbisa kuti vachaisawo mari yakawanda kudzidzo neutano. Vati kunyange hazvo vasingazosvike pachiga cheAbuja Declaration, icho chinosungira kuti dzihurumende dzishandise zvikamu 15 kubva muzana zvemabudget adzo pautano, vari kunanaira kusvika pachiga ichi. Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vati zvinofadza kuti hurumende iri kuedza kusvika pachiga ichi, asi vakatiwo hurumende inofanira kusimudzira upfumi kuti ikwanise kuita budget rine mari yakawanda.
Totarisawo kuti dai hurumende yakwanisawo kugadzirisa mabasa ezveupfumi kuitira kuti kana pachinzi papihwa 15%, 50% yacho ngaive mari inobatika, ngaive mari ine udzamu, ngaive mari inokwanisa kupa sandutso kana kuti pundutso yatiri kutarisira kumabasa ezveutano. Nekuti kungoti 15% chete hakusisina zvakuchareva takatarisana neekonomi yeZimbabwe.
Panyaya yekuti sei hurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo mihoro inogutsa, vanwe vati hurumende inobhadhara vashandi vayo mari yakawanda chose kana zvichienzaniswa nevamwe vashandirwe. Vati mushandi wepasi muhurumende anotambira zviuru 14 zvemadhora, asi kune mamwe maindustry vashandi vachitambira zviuru zvina pamwedzi. Vanwe vatiwo vachaisa mari yakawanda munyaya dzekuwanisa vanhu mvura mumaguta nemadhorobha, sezvo dambudziko remvura ratekeshera munyika. Maofisa Auditor General akabudisa gwaro rinoratidza kuti mvura yanetsa mumaguta nemadhorobha zvekuti vanhu vave kunwa mvura ine tsvina yesewage. Vachitaurawo pamusangano wanhasi, gavhuna webhanga guru munyika Dr. John Manguja vati bhanga ravo richaona kuti mabhanga ashanda zvakanaka pamwe nekuita zvinhu zvinoita kuti mitengo yezvinhu igadzikane. Vati havasi kuzorega makambani mbozha nhare achiita madiro ajojina sezvaanga ave kuita nguva pfupi yapfuura. Izvo vanoti ndizvo zvange zvichiita kuti mitengo iite chamuramba mhuru.
That money did not have any origin. Yaingonyuka mufungi kumbomukanyaya mari yapa mafoni. That's what we are saying, and that is a failure of our systems, of those who are breaking them.
Vachitaura pamusangano uyu, nyanzvi munyaya dzeupfumi zvakare vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati zvinofadza kuti hurumende iri kugadzirisa mabasa ekuita bhizimisi munyika. Vati zvakakosha kuti hurumende irwise nyaya dzeuori pamwe nekuona kuti zviwanikwa zvashandiswa zvakajeka uye zvinobatsira nyika, vachiti izvi zvikaitika nyika hairasikirwi nemari yakawanda nenyaya dzeuori sezviri kuitika pari zvino. Vanwuve vanotarisirwa kutura budget regore rinouya nemusi wechina svondo rinouya. Budget iri riri kuumbwa pachishandiswa hwaro hwenational development strategy 1, uhwo hune chinangwa chekuunza zana rezviuru zvemabasa pagore kwemakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.